Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri muswe mugovera Chikumi 9, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa Nasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya kunyangwe hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivira anorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashitaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga primary school kuno kwamutoko nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru
moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board Nokuti samambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose. Asi ZANU PF yakaparara nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uru ruremekedzo wauya pa chaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana wedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvangazvisinganyatsobatikana bane vazhinji hunde dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsi tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro yes.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe hafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena
kuwanda kwatakaita uku ZANU PF, why would we want to fight this popi? Why? The guys tendera, mongo zitaira, ukabona chane zo kandera musuba, chorja chopfura, and also no violence, we want free, fair credible elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa. Panyaya yebudiriro, vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa, nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi, kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Ndizambabatisa ukula
Yesu
ndachitaura kuti nyaya yeutungamiri ndoita kuda kunogadzira patukenda musi wa 30 musi wa 1 tichingopedza takuda hurumende chii? Hurumende chii? Ine mutungamiri kuchi? Nenyika chii? Aizve iye munoona sava munangagwa makavatarisa mukotarisawo kungoti kutonga kwaro achiti uchingotonga ungaona kutungamirira kutsva.
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete. Vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura.
Vanhu vane kodzero yekudemonstreta, vanhu vane kodzero yekutaura. Hakuna anofanira kusungwa, hapana anofanira kuurawa kana kuchidhinepa. We are going to restore my freedoms evanhu kutsoropodza hurumende. Chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda hakuna TV 1 ZBC. Tema ma TV akawanda anotsoropodza President Chamisa. Chizambabatisa. Kukula. Ndoda kuti munyika muve nema TV akawanda nema radio akawanda. Asi pama TV toremekedza mitauro yedu yose iri muZimbabwe. Inzwike pama radio eZimbabwe. Inzwike pama TV eZimbabwe.
VaChamisa vatiwo mashanduro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika.
Tona kukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematunhu. Madzishe nemasabhuku ndo vanoita basa rekutonga. Asi vasingatyisise shumba vachitungamirira vanhu vani vavo. Asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare. Gadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa rake ndereushe here. Ndozvimwe zvinoita mvura isanaya.
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana. Vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi. Tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga.
President vedu vaChamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patsovani Stadium. Asi problemu yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimposition of candidates. Kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a party of democracy. But you are surprised ndokuimposa munhu wani vachisiya mamwe maviri. Saka hato zvakatisaia tiri kuti vanhu vanoshandira musangano. But when it comes to nyaya issue yekuti taakupinda kumaelection pane munhu anonzi is very important kuti asika mumunhu.
Makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika?
Saka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda. Problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti endai kuHarare. Munoona electoral directorate yana Morgan Komichi and tichoase pai tona kuti masvika kunational kwacho kuna vakomichi vanosvika kudza dzokera kuprovince. Tikaona tiri kutangwa pfungwa dzedu vari kuti vacho kuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vatoda kuti hwine vanava.
Zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare?
Atiti konze, chatimeda isusu, wari kuti the rigging machine kiti, ndo wari kutokonzeresa vanhu, vapaite madisgruntled members, zvino vachapedzisira kuti vanhu wari kugununa strike points vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMDCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu, asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete, vamwe vose vari vezanupf. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, vazhinji vane chivimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland, asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU-PF ichitora zvigaro zvakawanda, kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Izvinezvi gore ine tinazozviti 2018 Chamisa Mofi. Tiri kuaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa Mofis. Bezikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanha wakamugwara ka watane chindura nechakanyanyisa manje zvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino, sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tina vana muchangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fan hadika. At least haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuHonde Valley vaEdgar Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudyandigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu, asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havazi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Ame civil servant, ame teacher. Ati zvinozviretire munhu ane 70 years ndipo dotanga kuita president. Izvezvi ozopedza temu yake ane 80 years ane manyuwa ideas anoti papi acho. Hapana.
Mutungamiri webato re the African Democrats vaMako Machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. VaMachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo wakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tinge tichitodzidza, hatina kumbozviita izvi, hatina kumbokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese. Inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidzawo kambena, asi sokudzidza kwedu hazvire kuti pana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda, tine maexperience, tine rudzidzo, asi tatisina mukanwa wokuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Mugari wekuchimanimane vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. VaMasimbe vanoti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mudambudzo Mnangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa, sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically, I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana, even brain wise ka the system zvinenge zvatodini zvatosiyana, because munyati yemunhu ane 75 years and above kauti aruma 60. If you look at the ZANU-PF system kauti toti ma minister is bracket row is between 62 and 75, and the majority varikuvhota vari 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years
ndimunya yadzematongerwe nyika uye vari mudzidzisi pa Zimbabwe Open University va Freeman Boso vanoti vanona saridzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki va Boso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa Zanu PF asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa 14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega uve mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndiwe kufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean-Baptiste Ducebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamiriyoni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Zino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatangira kuita kukwesherana zvakanyanya kuti paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendai bidi. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakanda ita 2005 vaTsvangirai pavakatangana nawo zvinenyuve ndigamira divi ravaTsvangirai. Saka Gwendo gwavazonetsana naTendai Biti muna 2014 ndakati munhu watanga hondo yake rega aipedzi. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzwika saka ndakangotiwo sezvo ndakatorega nhamba 9 yandakanga ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimaku ne coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa koinosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda kuna Marvelous tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengerwo enyika kunyange hazvo mutongo wakaturwa nedare repamusorosoro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe haafanira kunge achipinda nezvematongerwo enyika mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chiota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChiota
makadii zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChiota nhasi datitimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti aii nzvimbo iyi yakambenge iri yedu vakazoita popula mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kusevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka mazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achiti iye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyika kana adare izvozvenyu munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kavachota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhe rivo vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati madzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsonzwisisa kuti bumbiro remutemo rinofamba sei
ko iwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzisha achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawakubvumidzei mirai
rega ndikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwachota acting chief George Tazvinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndiitwa neiko ndichiti uyu akanaka uyu akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masvosve nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine maki inova iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU-PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7, tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chemaWarriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipanya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiard naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminitsi makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiard anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia, idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi, Sande Chidzambwa, aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakazagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina. Vakomana vafadza. Ndizvozvo havafadza vatamba ize timu. We are happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. MaWarriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarands iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangula 2018. Ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane nebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhu rauri watonga nyika yose. Asi ZANU-PF yakapara rechi nyika yose. Saka mozi vakubatana neZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNational Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi lasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kaMnumzana Mnangagwa, athi zahluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhulu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni werali eMutoko, uMnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Kamberi neZANU-PF, kamberi nokubatana, kamberi nokuina ma-election, kamberi nokuina ma-election. Basile mandu. Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uzakuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU-PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werali eMthokomo. Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano umnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Uru rurenekezo wauya pa chaizo zvatinotarisira semadzima kuti shande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvangazvisinganyatsobatikana bane wazhinji. Kunti dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsa. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro. Yes.
Lawo ngamazwi enye yezinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Ukusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front retired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa nkosikazi Eunice Sandi Moyo. Intathe izindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide Acres eHarare namhla, umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla lezanu PF besanda kuhluthuna intambo zombuso, yikho wabumba ele NPF.
Kana uri muto wakatakura futi uchidriver ndege uchidriver tank harisi rako tengiro nefuti yacho futi haisi yako wanzine nyika. Ndiwe muchengeti wedu, tichengeteo, chengeta nyika yedu. Nesu oti gogo na urara ope zaganaka, tichisumzira nyika yedu, murunyararo. Itrastikai, kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalele parlamente, ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso, okusekelwe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kuleli bandla, umnumzana Johnson Langa.
Ngesikhathi sempi wawula mawo collaborators ehamba la mawo veterans. So nxa babesifa kanye la mawo veterans. Yikho ke ama parliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo e parliament bayenza impeachment. Labo bangama collaborators siyabesaba kungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu i member of parliament engalalwazi. Ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nqa uNkulunkulu engasiphathisa nqa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism i democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana.
Uyahlubona ukuthi abantu laba kakhwa abakhwaza bakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama MPs. But ngenxa yokuthi president bengawazi ukuthi kula kwenzakalani, he was deprived the right ukuthi ezi ukuthi kwenzakanane phandle. Bathi be organize ukuthi bengasayini impeachment. Basisizwa ukuthi ah se incwadi seyibuyile ukuthi wena u president senjani se resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana u president impeachment wengaso siphumele because uthi yena ubesele 80 of the MPs that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayinileyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekhiphe upresident.
Kuvunyelelwe kulomhlangano ukuba kusiyafika olwesibili kumele ibe yisikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthiniri uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcinisihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi kwakungelabunandi. 2 yazuzakali isivumelwano selakhensa. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma mba bayivumi. 3 amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bongungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonoko, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe. Loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende la kumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi Zaphu yayabamba emathebeleleni le-Midlands kakhulu. Ikho-ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuThatcher ezithi zona hayi thina owinileyo kasoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakubuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique ihlangene laboni Lord Choms khonale belabomgabi laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Buyela futhi ngo 1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhla ka 26, 27, 28 February 1980, kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhla ka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eliyinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise konke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se 48 hours.
Ukomishina weZEC unkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ingathi luzemambijana, ngoba asinanzeleli njengeZEC ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile, kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Keselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi, lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu babantu ngamini Nkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko, uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kuminjani kahle kahle?
Umgwaqo, umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSimithi. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi, banatha nezinkomo, yabala ama-toilet. Ma umfula lo ugcwele babantu nabili Nkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni, alodonti nje wonke. Bathatha nje abantu umfula yabo ugcwele, ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emachebechebeni, banathe lawo manzi. Kodwa-ke ma umfula ma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile, lezi nje ezifileyo, ale doti nje zabantu abalazambuzi, bathatha nje besiyanatha emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyafika iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital, and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka laphayana umuntu ugulelwe umuntu ufike iwanezi mission, babethi hayi lo muntu akadlulisele eFilabusi, kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini-ke uthuthi uzomthwala-ke umhambise kuskuta, ufike kuskuta laphana-ke ubambe-ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kusebusuku uthi ukuthi kuyasomele uhaye imota from ewanezi mishini zikuthi iyekufikise eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babo Nkomo, abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje nebhelingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ngithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekele, ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulo babo umalakhe Nkomo ma udlula usiyangangapha kube kulobaba u-Andrew Langa. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu, into abayaziyo ikuthi nje masokusiyavotwa beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani, kutshela ivi abantwana besikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi. Kulabantwana abalahlekule imphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphazamisi bahamba beba abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ufike esikolweni, abuyabuye achaphe le mfula emkhulu le ekhuluma one is the river. I primary school is called the senior, what is it called? Kuchotcha imfule eyithu one is river, kuchotcha lumalo le river. So if it's lumali sina, mani ngana njinya nga yonke, abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni. Akula ntuthuko, akula bridge, akula nje lutho nje ukuthi uzathi umntwana akayichaphala ngale bridge, nakula bridge nje, indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje ngazathi sinyamazana nje sihlale esigangeni.
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano nga waqondisa kubo
amazwi mina engabaqondisa kuye ubaba uMongameli wabo eMason Mnangagwa kwayikuthi nga yakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye makuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba ngithemba naye engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyana indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akuboni ukuthi yena amanzi anathwa abantu bakuleyana indawo yena ngawanatha ningezwa sothiwa uMongameli esefike wadla i-ice cream futhi eflabhosi kathi ingase-ice cream kuyikuthi i-poison angawanatha nje manje ahle agule manje idodi nje
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandlovu siyabonga
hayi nami ngibonile babatoka mina ngikomeze ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlaba ayithwale ngixoxale sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngugama
Siyabonga ntungamili asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hayi ngiyabonga baba ngiyabonga.
Yi ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF. Wena njengomhlabeleli uthini ngalokho?
Mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimemba eyebandla lona lelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimemba kakula nkinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe kuhayo wayebhadelwa imali ukuthi eyeperforma kuphela alakho amboni bubi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa kungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labani uzabaluze kukanti anto abona ukuthi wena uyabe ulabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe uyakuphiwa imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwe ngabalandeli kanilanda abanye benemali kumbe usukha la le future ukuthi ngokwenza so ukuthi aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto ezabe zicakathekile ukuthi zikhanyele zona njana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabo politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ukubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kulibandla lawo lisekela
khona apho yibo bonzima embutho ukuthi uyabo suse khoneni njenge artist nxa sekufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi interpreter ngezinye indlela.
Kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi. Umtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela okwengangcolanga. Kuyaba kuhamba njani khona?
Kuyaba kuyikuthi uyenze khona lokho engikuthile ukuthi nxa yena ihambe eqhathiwe i-artist esiya entertainer. Ufike wachayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe.
Ake sikhangele elakusasa. Ikhona yini ingoma esingayikhangelela?
Ikhathesi kulesindle ephume nje this week. Ngathi iphume this week okuthiwa ingubela amehlo.
Ah, okay. Hayi, siyathaba kakhulu ukukhuluma la. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngithanda ukuvalelisa. Mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odinga iplatform yokuthi lamke ngizi-express kanina.
Hayi, sibongile. Sikufisela inhlanhla.
Siyabonga.
Loke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uCooksman ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sonke amalota sambeni nithi nasiyo zgumulela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elechipholopholo eleZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Umkhamabhili yathi nguye ohlohle kabili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika imlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Katewere ehlohle kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili Lazarus Khambole.
Come and play the ball. Play.
sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umnumzana Emerson Nangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leNational Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso besebenzisa ibutho. Ama-Warriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.